taura chipavanhu simbiso kwadirection kwatakabva tiri kuenda semusangano wedu avafani kuronga hope kuti tipuende chinhu chakasimbisa chikombe chekuti mavalues omusangano MDC akataura mubatsva democracy constitutionalism dom hazvifani kubetraywa kusunga sungwa izvozvo zvitienderere mberi aiva the part of the party ichatsvudzwa navanhu part of choice party ichabatanidza vari vezimbabwe party ichabatanidza maboka ese ari muzimbabwe edha mapolitical parties here edha kuti machurch idha ichashanda nemastakeholders bato redu ringe richikura
muri kuti imimi mune zvinangwa zvokuti izvo bato renyu ribatane nevanhu vese kuita kuti risimbe mukurwira kodzero dzevanhu pane matanho here amuri kuita kuti muedze kubatanawo nechikwata chinotungamirirwa naNelson Chamisa musati mamboenda kunobatana nemamwe mapato
chekutanga ndechokuti izvo zvino tine chikara neprogramu yekutsvaga replacement yavatsvangirai ichizi come very soon paextraordinary congress ndechokutanga so that tinogadzira chishen yemdc na leader so that achaona mandate from the congress zokuti ngatibatane achishoko avashangira akanga siya vaipa yekuti batanai nechinhu chikuru kubatana kwete kuvengana
pane mashoko ari kuti izvo imi matizvo munogona kushandisa zita remdc alliance ichokwadi here ichocho
handiti munoziva kuti mamp atakabvisa mupalamende aya nemarecos mamp awa akasiya nzvimbo akabva pamdc alliance list atimanzwisa and macandlers atakabvisa zvakare akabva pamdc alliance list and mdc alliance is the mdc agreement itrade name rakabuditswa out of there mdc leadership the Supreme Court ruled and with the mandate and MDC agreement, MDC in power over the MDC Alliance MPs and MDC Alliance contracts. So the MDC Alliance has. MDC Alliance electoral party.
MDC Alliance in a mapato anosvika manomwe akaumba MDC Alliance. Imimi mapato aya ari kudivi kwenyu here
vatiri vanzwisisa pana vamwe vatinavo but that is it's something chisiri key at this particular moment the moment ndirikuti as we speak now munhu atakabvisa mupaliamende as per the laws of this country takabviswa on the list of MDC Alliance and we cannot put that into that position with the name of MDC because of the concept of identity if we do that
vateereri vakateerera panguva ino vanganzwa kuti kudii muri kuenda here kunopinda musarudzo dzemai by-election muchishandisa zita rekuti MDC Alliance
togadzirira izvezvi kuenda kuma by-elections because zeki yakatanaudza kuti very soon vachabva program towards ma by-elections ithinded sometime in December butwaking for comprehensive program saka isuri vapen to be using our will use their identity as was from 2018 election. Can I tell you that the next election to 2023, in between 2018 election up to 2023, our identity, your candidates,